Muno mu Zimbabwe muna 2007 muna June wanga wari musi wa 25 June 2007 hurumende yakaunza ma press control ikaudza business kuti dzokerai kuma price a 18 June 2007 inini ipapo ndaishanda kuhurumende nevanga vasingashandi kuhurumende vanga vari ku business vanozviziva zvakaitika. Takafamba nawo ma price control kubva musi wa 25 June 2007 tikasvika nawo muna January 2009 mumashop manga mune matishu nemaputi nekuti zvinoitika ndezvekuti pa price control tiri kumanikidza kambani kuti isamutenga wakati iyo hurumende ichitadza kumaneja kana kudzikamisa kukwira kwemutengo kunokonzerwa ne rate yemari yekunze kwenyika, kunokonzerwa nemagetsi, kunokonzerwa nezvimwe zvakaita sepetro nekukwira kwemutengo kunonzi inflation.